vachitaura apa gungano ravana muzvina business national business conference kwavanga vakokwasa munyarikani nhasi muguta reFrancis Town muBotswana vamutasa vati izvi zvagwana zvezimbabwe pamwe chete nezvenyika iyi hazvifanire kuzengurira kutangawo mabhizinesi muzimbabwe
tese tiri maafricans and tikasawamba kutamba tamba tese hatikuri so izviro ndandiri kupa vanhu ngerekuti musatye vamwe vanouya kana imimi mune midunhu dzakakura izvo makaita so musatye kuenda kune vamwe fanika kumusha kwangu kunozi kuzimbabwe ndinofunga kuti mukapinda muhamuregeri nechiti hatisi kufara nemainvestments atinoisa mudunhu yemuzimbabwe so kwangu ngerekuti tisasapotane ba ngatiedze kuwedzerana zvekuita support
vamutafa vakapindawo mubhizinesi remainsurance kuburikidza nekambani yegrandry holdings ichange ine mahofisi kuzimbabwe botswana netanzania vati zvinhu muzimbabwe zviri kuratidza kuti pane chiedza
hunde zvinhu zvainge zvashata asi munhu akaziva kuti ngei zvakashata wanoamba kuonawo kuti ngei zvaakunaka ndinofunga kuti zvinhu zvekumusha kwedu zvaakuchinja isusu tiri kuisa mari muzimbabwe tiri kuencourija vamwe kuti vapindewo tinofunga kuti zimbabwe yaakuamba kukwira futi
mutungamiri wesangano rinomirira vashandirwi muzvikamu zvose zvoupfumi hwebotswana rebhizinesi botswana vakubusa manki bine vanoti kubva mune zvataurwa vari kutarisira kushanda navamutasa mukutanga mabhizinesi
agreed that we're going to engage so that we can talk more
isu tabvumirana kuti tichabatana titaurirana zvakawanda nezvekuti upfumi hwezimbabwe huri kushanduka sei tichitarisa kuti ndedziki nyaya dzakakomba dzinofanirwa kutariswa nemunhu anoda kushuma mari dzake muzimbabwe
vakibine vaenderera mberi vachiti vane chivimbo chikuru chekuti hurumende yezimbabwe yakadzidza zvakawanda mumakore adarika apo upfumi hwenyika hwaitatarika
Zimbabwe was the very basket of Africa for the
Zimbabwe ndiyo yave dengu rechingwa muAfrica kwenguva refu zvematongerwo enyika hazvo zvichida zvakaitika uye zvirango zvoupfumi nazvowo zvakaitika asi iye zvino kwave neutongi hutsva hwandinotenda kuti hwakadzidza chidzidzo pamusoro pekutora zvisvingo zvisiri izvo munyika
asi nyanzvi munyadzo zvoupfumi musangano relabor and economic development research institute of zimbabwe dr Prosper Chitambara vati pane zvizhinji zvichiri kuda kuitwa munyika kuti vekunze vade kuchika mari munyika
hongu hurumende iri kuzama kunge ichigadzirisa zvimhingamupinyi zvimwe zvacho tiri kuona kumainfrastructure projects ari kuparurwa but hatingi tine basa rakawanda rekuita kuti environment iwe very very conducive kunyaya dzemainvestment makaona mainvestment nemacapital inflows edu anga akatidererei makore apfuurayo tichienda nedzimwe nyika dziri musouthern africa saka izvo zvinotoreva kuti tine basa rakawanda rekunge tichiita kuramba tichigadzirisa environment kuti vamabhizinesi vekune dzimwe nyika vange vachida kuisa mari muzimbabwe
mashoko avachitambara atsinirwa nemumwe muzvina bhizinesi ane chitoro muguta rebulawayo vamoris ndwapi zimbabwe yave nemakore ichitatarika kukwezva vemabhizinesi vekunze nyanzvi munyadzi zveupfumi dzichiti nyaya yemitemo inoramba ichingochinjwa chero nguva asi hurumende inoti iri kuonekwa seyakageza negoka munyama nekuda kwezvirango zvainoti yakatemerwa nehurumende yeamerica nedzimwe asi vakatemera zvirango vanoti vakatemera vakuru venyika chete vachivapomera mhosva yekutonga nedemo ndakamirira studio 7 muFrancis Town Botswana ndini Shingirai Madondo.